Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, gumi guru 5, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemasoni munangagwa vanosangana nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa pamuganhu wenyika mbiri idzi. Mumiriri weAfrican Union muAmerica okurudzira hurumende yava Joe Biden kuti ipinze Zimbabwe muchirongwa cheAGOA. Nhasi tine hurukuro na Miss Universe Brooke Jackson. Injwe mimwe emisoro yenhaudzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nhasi vaita musangano nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa pamuganhu wenyika mbiri idzi kuBeit Bridge. Vachitaura nevatori venhau vaRamaphosa vati mumusangano wavo navamunangagwa vataura nyaya yekuti vanoda kugarisana sevavakidzani murunyararo. VaRamaphosa vanga vachiparura bazi rehurumende yavo rekuchengetedza miganhu kana kuti Border Management Authority. Vati vanhu vakawanda vari kupinda munyika yavo vasina magwara akakwana uye vari kukonzera kusagadzikana munyaya dzemagariro evanhu pamwe neupfumi. Border Agents Authority yaparurwa navaRamaphosa ibazi rechitatu munyika iyi kuona nezvekudzivirirwa kwemukati nekunze kwenyika zvichitevera mauto nemapurisa. Mapurisa epabhodha aya anenge achishandawo nemauto. Ongororo yakaitwa muna 2011 yakaratidza kuti vanhu vanoda kusvika mamiriyoni mana vanogara muSouth Africa zvisiri pamutemo. Zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvakawandisa zviri muSouth Africa zvichienzaniswa nedzimwe nyika. Nyanzvi dzinotiwo nyaya yekushomeka kwemabasa yave kupa kuti paite ropa rakaipa pakati pezvizvarwa zveSouth Africa nezvekunze zvichimbokonzera kudeuka kweropa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata mukuru wesangano rinomirira vanotenga nekutengesa vachiyambuka miganhu yenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru kuti tinzwe maonero avo.
Hongu mukoma Ivanzi, President Cyril Ramaphosa veSouth Africa vanga vari paBeit Bridge Border Post apo vasangana navamunangagwa vachiona kuti bhodha rakamira sei, tichitosera tese kuti pane kuvandudzwa kwakaitwa bhodha reBeit Bridge uye zvekare pane urongwa hwekuti iite one border stop yekuti munhu wese achingodhindisa passport pamwe kumwe chete. Vabva vatora mukana iwoyo kuti vange vachilonja inonzi Border Management Authority BMA, iyo ichange ya kushanda iriyo varidzi vemabhodha.
Nditarisa kuti imi muri kuona zvirongwa zviri kuitika izvozvi zviine zvazvinoshandura here pamashandiro enyu imi?
Isu sesangano reInternational Cross Border Traders Association hatina chatinoona chichashanduka, sekuti vanonzi veBorder Management vatinopa zita remadumiro vari kuti maGreen Bomber vakanga vatoripo vaane mwedzi yakati varipo vachishanda. Havana kuda kuuya nemashandiro avari kutumwa, asi kuti vanhu vakangoswededza mashandiro anoitwa mabhodha, nekuti kana vakaita sabhodha reBeit Bridge ibhodha rine mashandiro aro. Hakuna kana munhu anokwanisa kuuya ipaya paya achisikoshandura mashandiro iwayo.
Kuuya kuti vasimbise nyaya dzekubhodha iri zvingave nechekuita here nekutyirwa kuti maZimbabwens awandisa ari kutiza nhamo kuZimbabwe, kana kuti pane zvimwewo zviri kuitika?
Hongu mukoma Ivanzi, mumisangano yatinoita nehurumende yeSouth Africa uye nemasangano akazvimirira anomirirawo zvizvarwa zvekunze kwenyika zvinogara muSouth Africa, nyaya iri kungotaurwa ndeyekuwanda kwekunyanya zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Tinoona kuti iye zvino mushure mesarudzo dzakaitwa kuZimbabwe dzimwe dzinove sarudzo dzisina kuwiriranwa pakati pemapato akapinda musarudzo dzacho. Wandu hwevanhu vari kuenda kunyika yeSouth Africa hwakakurisa zvikurusa. Ndonyaya yakonzeresa izvozvo, haisi nyaya yekuti kune vanhu varida kuratidzira, aa, inyaya yekuti vanhu vawandisa vasina mapepa vari munyika yeSouth Africa vanenge vachitsvaga cheuviri.
Imi makatarisawo kurudziro yenyu yamungape kunyika idzodzi ndeyekutiwo kudii?
Kurudziro yedu isu sesangano reInternational Cross Border Trade Association ndeyekuti hurumende yeSouth Africa ngaitaurirane nehurumende yeZimbabwe vagadzirise zvinonetsa kuZimbabwe. Bhodha riya rinokwanisa kugara rakatoshama pasina kana munhu ari kupindapo, pasina kana mumwe chete anoda kuenda kuSouth Africa kana zviri kunetsa kuZimbabwe zvichinge zvatsvagadziriswa.
Vanga vari mukuru wesangano rinomirira vanotenga nekutengesa vachiyambuka miganhu yenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare kumusina muSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Mumiriri wesangano reAfrican Union muAmerica, Ambassador Hilda Suka Mafudze, vanoti vari mushishi kuita hurukuro nehurumende yeAmerica kuti ikwanise kuwedzera uwandu hwenyika dzinodyidzana nayo pasi pechirongwa cheupfumi cheAfrican Growth and Opportunity Act kana kuti AGOA. Chirongwa ichi chinopa nyika dzemuAfrica mukana wekutengesa zvigadzirwa zvadzo muAmerica pasina mitero uye chakaparurwa muna 2000. Pari zvino nyika dziri muchirongwa ichi dzinosvika makumi matatu nesere kana kuti 38 dzichisanganisira South Africa, Zambia, Mozambique nedzimwe, asi Zimbabwe inyika yedzimwe dzisiri muchirongwa ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara zvavo vachiti vanoda kudyidzana nenyika dzose asi zvikanetsa vanotarisa kumabuda zuva. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Mhlanganya weStudio 7 naAmbassador Suka Mafudze nezvenyaya iyi.
Tiri kuita misangano yeAGOA, midterm review yeAGOA, ikuongorora kuti AGOA yabatsira here munyika dzemuAfrica. Tikuona kuti inokwanisa chaizvo kubatsira munyika dzemuAfrica. Iri kubatsira kuti iye zvino vazhinji vedu tave vanhu vanongori pachirungu tinoti interpreneurship. Tese tese tukubata-bata, ini tine zvigadzirwa zvatiri kugadzira zvatinoti ngazvibudewo kunze kwenyika tinotengesa. Saka inokwanisa kutibatsira kuti tibudirire paupfumi hwedu evanhu neupfumi hwenyika.
Tinoona kuti panyika dziri muchirongwa ichi cheAGOA Zimbabwe haipo. Pane zvamuri kuita here kuita kuti Zimbabwe iwanikewo ichipinda muchirongwa ichi?
Semuzvangwa wemuZimbabwe ndosaka ndiri kumiramira nekuti dzimwe nyika dzive dzinowanikwa dziri panzvimbo iyi dzekuva AGOA. AGOA yakatangiswa gore re2000 ende tiri kuti pari zvino Zimbabwe yakufanirwawo kuva iri muAGOA kubatsira maentrepreneurship vatinawo varimuwo munyika kuti tikwanise kusumuka nenyika yacho ikwanisewo kusumuka. Pane zvakawanda Zimbabwe zvainokwanisa kuti iite zvetiri kuti dzimwe nyika dzikwanise kuita, asi kuti AGOA igove yakasimba vanofanirwa ivo veAmerica kuti vabvume kuti nyika dzese dzese dzikwanise kuva muAGOA. Munoziva nyaya yeAfrica Continental Free Trade Area yeintegration yekuti tiri kubatanidza nyika dzedu dzese muAfrica kuti tive tinotrada pamwe chete. Izvozvo tiri kuti AGOA ngaibatsane neAFCFTA, African Continental Free Trade Area, kuti tikwanise kusumuka pamwe chete neAGOA yacho neAfrica Continental Free Trade Area, nyika dzedu dzigovewo neupfumi.
Asika tinoona kuti iyo AGOA inoti inoda utongi hwejechetere kuti unge uri munyika dzinopinda muchirongwa ichi. Munoona Zimbabwe ichizokwana here?
Inokwana. Zvese zveutongo hwenyika zvinogadziriswa ende tichiti tiende mberi tigovewo mamembers eAGOA. Tinowana tichisaririra pane dzimwe nyika dzinenge dziri muAGOA, ana Mozambique, ana Lesotho, ana South Africa, ana Zambia varimo muAGOA. Ende tinofanirwa kuva musadhaki medu imomo. Tinoita kuti ndozvati nyika dzese idzi dziri kutokwidzirawo naidzo kuti titaure nevhoisi rimwe chete kuti tiri kuda kuti nyika dzedu dzese dziri musadhaki dzigovewo mamembers.
Vanga vari mumiriri wesangano reAfrican Union muWashington, Ambassador Hilda Suka Mafudze, vachitaura naMavelas Mhlanganya uye vari muguta reWashington DC. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva revarairidzi kana kuti World Teachers Day. Asi masangano anomirira varairidzi akawanda anoti haasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vati dingendira regore rino rinotaura chaizvo zviri kuitika munyika kuvarairidzi.
Tikudanyo tsangana nedingindira reUNESCO ravari kutaura ivo kuti varairidzi vatinoda kuti dzidza yatinoda iwanikwe. Basi riripo riri rekudzora nhamo yekushayikwa kwemarairidzi muzvikoro basi rese. Rinove dingindira rinoenderana nezviri muZimbabwe. Tasangana nedambudziko rekushayikwa kwevarairidzi. Asi chiri kuita kuti varairidzi vashayike pasi rese chii? Varairidzi vari kushayikwa nenyaya yekuti profesheni yekuchoyo yekudzidzisa iri kutorwa seprofesheni isina maturo, zvinoti munhu anogona kutosiya basa achienda kunotengesa masweets pamusika. Nenyaya yekuti varairidzi kana vari vemuZimbabwe vanenge vachitambira kana $300 asi average yeregion iri $600. Saka pazuva rino tinokurudzira kuti hurumende ikoshese kodzero dzevashandi kunyanya dzevarairidzi.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi zvakare reZimta vaRichard Gundani vaudzawo Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha.
Isu tiri pakuti varairidzi vanofanira kuti vakosheswe. Vanenge vakuenda kumapenjeni vachiwanawo penjeni inoita kuti vakwanise kunge vachirarama. Saka naizvozvo ndezvimwe zvezvichemo zvatiri kugara pasi nehurumende kuti tivachenjedze nokuvayeuchidza kuti ngatibatanei tese tishande pamwe chete. Tinofarira zvakare kuti tinge tichitarisa kuti vadzidzisi vagere pakaita sei. Vadzidzisi vane dzimba here? Vadzidzisi pavanoshanda nokugara ipapo pane mvura here?
Mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Zhou vatiwo
quality education ndiyo basis yezvatinoti sustainable development. Kachiti quality education inova education maisho kwazvo nyemba kusadzarungwa inopa kuti vana vazokura vane hutese hwekuti vange vachizvibatsira kana inonzi malife saving skills. Chatirikungoda kutaura ndechekuti pasi rese macommunities ari kupemberera, asi muZimbabwe hatisi kunyanyopemberera nokuti varairidzi vane nhamo huru kwazvo yakafunya chisero mudzimba dzavo nokutandavara sorunyemba ichitamba wishu pamusana pavarairidzi. Mari dzavanotambira mashangura pata.
Tatumira mubvunzo kumutauriri webazi rezvekuburitswa kwemashoko vataungana ndoro, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Kubva muna 1994 World Teachers Day kana kuti International Teachers Day izuva rinopembererwa musi wa5 Gumiguru wega wega. Urongwa uhu hwakaparurwa neUnited Nations Organization for Education, Science and Culture kana kuti UNESCO kuri kutenda mabasa anobatwa nevarairidzi pasi rose. Blessing Zulu, VOA News, Washington.
Munyika makaita mutauro wakanyanya mwedzi wapfuura mushure mekunge tsvarakadenga Brooke Jackson ane makore 21 adomwa kuva Miss Universe Zimbabwe. Akandike kutanga munhoroondo yenyika kuti tsvarakadenga ichichena isarudzwe kumirira Zimbabwe kumakwikwi eMiss Universe munambudzi. Mutorodo wenhau Pasmon Dlovu akataura na Brooke Jackson ndokutipa nyaya inotevera.
Pakava nemutauro wakanyanya apo Brooke Jackson akadomwa kuti ndiye akakunda mumakwikwe Miss Universe Zimbabwe. Vamwe vachiti Zimbabwe haingamirirwe kumakwikwe aya nemuchena, asi vamwe vachiti rusaruraganda haruvhumidzwe nebumbiro remitemo yenyika. Mitemo yenyika inoti Brooke Jackson chizvarwa cheZimbabwe, nokudaro ane kodzero yekumirira nyika zvisinei nerudzi rweganda rake. Brooke Jackson arikuenda kunosimudza mureza weZimbabwe kumakwikwe Miss Universe arikuitirwa kuEl Salvador musi wa 18 mbudzi. Zimbabwe yange yave nemakore makumi maviri nemaviri isina kutumira tsvara kadenga kumakwikwe Miss Universe. Vanoona nezvekubuditswa kwemashoko musangano reMiss Universe Zimbabwe muzvare Tamia Chawaguta vanoti vanonzwa kufara nekusarudzwa kwetsvara kadenga iyi, uko kwavanoti kunoratidza kuti Zimbabwe haina rusaro raganda uye vane chivimbo chekuti achakunda.
Tine chivimbo chekuti achaenda unoti mirira zvakanaka seZimbabwe and achatora crown, and also it has showed that Zimbabwe is inclusive. Not only dark skinned women are Zimbabwean, she's also Zimbabwean.
Kunyange hazvo vamwe vari kunyora pamadande mutande vachiti muchena angakwanise kumirira nyika, vakawanda vari kuti sechizvarwa cheZimbabwe hapana chinotadzisa Brooke Jackson kusimudza mureza wenyika ine rukuvhute rwake sezvakaitwa nevamwe vakaita saKest Coventry kumaOlympics, Mushakabu Heathstrake kucricket uye Murie kwaBlack inoti Byron Kara na Wayne kutennis. Brooke Jackson anoti ane chivimbo chekuti achatora mukombe weMiss Universe.
My hope is obviously bringing the crown home and making history. I am feeling very honored and privileged being the chosen one to represent.
Chivimbo changu kuunza mukombe uyu kumusha nekugadzira nhoroondo. Ndinonzwa kufara nekusarudzwa kwandakaita kuva mumiriri weZimbabwe mushure memakore makumi maviri nemaviri isina kupinda mumakwikwi.
Brooke Jackson anotiwo anotarisira kuzoshanda nevechidiki pamwe nemadzimai ari mumabhizimusi kusimudzira mabasa avo. Ayambirawo vasikana vechidiki kuti rudzi, mutauro, zera, kuti uri mukadzi kana murume hazvifanirwe kumisa budiriro yavo.
Ndichaedza kuvawanira zvirongwa zvekuti vabatsirike nemari shoma yekuti vasimudzire mabhizimisi avo. Uye rudzi rwako, zera, tsika, kuva mukadzi kana murume hazvina zvazvinoreva pabudiriro yako semunhu.
Vanotungamira chirongwa cheMiss Universe Zimbabwe muzvare Tendai Hunda vaudzawo Studio 7 kuti vanofara chose nemashandiro ari kuita Brooke Jackson mugadziriro yemakwikwi aya.
Brooke mwana anoteerera pasi, mwana anoshanda nesimba. Brooke anoinishira zvinhu ega, asi munhu anomirira kuti mungamuti auye kubasa kana kuti aite maprojects ake. Munhu akushanda zvisingaite. So as a nation I think tikutarisira zvakawanda kubva kuna Brooke. Zvino hazvitombotishamisi kana akatoya neMiss Universe crown yacho kumba nemamirira zvakaita nemashandiro ari kuita.
Brooke Jackson akaberekwa mugore ra2002. Akaita zvidzidzo zvake zvekutanga pachisipiti junior nechisipiti high. Akazoenda kuSouth Africa uko akandodzidzira zverunako kana kuti beauty therapy kuCape Town. Akapedzisira kumirira Zimbabwe kumakwikwe Miss Universe nditsungai muswera kuenda kuPuerto Rico muna 2001. Pare zvino chizvarwa cheAmerica Bonnie Gabriel ndiye Miss Universe. Zimbabwe handiyo chete iri kudzoka kumakwikwe aya kwapera makore akawanda sezvo kuine nyika dzakaita seBangladesh, Denmark, Egypt, Norway, Ireland nedzimwe dzange dzisiri kupinda mumakwikwi aya. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Mashoko atichangotambira anoti mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vadoma vanga vari sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission vari zvakare mutongi wedare reHigh Court amai Lois Matanda Moyo semuchuchisi mukuru kana kuti prosecutor general. Hurumende inoti ine tarisiro yekuti uwandu hwedonje richakohwewa mwaka uno huchawedzera zvakapetwa kaviri kudarika donje rakawanikwa mumwaka wadarika. Asi varimi vedonje vanoti chido chehurumende ichi chakanaka asi chinonetsa kuzadzisa. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nhasi muHarare pagungano rekupemberera zuva rekukosha kwedonje reWorld Cotton Day rarongwa nekambani yeCotco, gurukota rinoona nezvekurima vaAnxious Masuga vati hurumende iri kuita zvose zvinodiwa kuti donje richarimwa gore rino ringe rakawanda chose.
Gore rapera takaita 90,000 metric tons. Rapera mseri takaita 56,000. Zvinoreva kuti tiri kuwedzera. Gore rino tinoda kuita 189,000 metric tons. Tawanawo navanobatsira kurima makambani anoita manomwe. Zvinogoneka nokuda kwokuti takuita donje repfumbudza.
Asi murimi wedonje kuMount Darwin vatanunurwa mandaza vanoti vari kusangana nematambudziko akawanda mukuririma zvinova zvinoodza moyo.
Kumashure kumatambudziko saka tisina kunyanya, asi iko zvine zvitambudziko ratiri kuita nderekuti mapayments ari kunonoka kuuya kuvarimi. Maprices ecotoni daivanga vaidza kuvasumudza kuti akagona kusvikawo padhora, at least akasvika padhora. Tinenge tisakwanisa kuti tichirimawo tichikwidza nevanorima fodya kana kuti vanorimawo dzimwe mbeu dzinopa mari munyika vana vana vachiendawo kuchikoro. Kumishonga varimi mishonga tiri kupiwa harisi dambudziko.
Varimi vedonje vanga vachitengesa chirimwa chavo nemari yekuAmerica inokwana masenzi ari pakati pemakumi matatu nemashanu 35 cents per kg kusvika pamasenzi makumi mana nematanhatu 46 cents per kg. Mumwewo murimi wedonje kushamba amai Happiness Marapi vanokurudzira vamwe varimi kuti vapindewo mukurima donje.
Toti donje rakanaka nekuti inini pandorima zvinhu hangu zvirimwa zvinoshumidza kuti mari yangu yedonje inoitozwa kuti inondibatsira pakuti vana vangu vechikoro kubhadhara zvimwe zvanoida kubhadhara sesu kwedu kuguku redu takajenda makoreji. Saka tinengoti tikaona mari tobhadhara zvika 1 tatopedza gore redu. Takwanisa kusona, saka achirimwa chakanaka. Ini chinoyamura Zimbabwe yedu kuti chibudirire.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti varimi vedonje havasi kufara, naizvozvo muono wehurumende wekuwedzera uwandu hwedonje mwaka uno unogona kutadza kuzadzikiswa.
Chichaita kuti vadzokere kuminda inyaya yekuti mainputs anouya. Vapuwa mainputs praya naya varimi vanongorima. Asi kuti vari kufara here nepundutso inobva kudonje kwete. Varima havasi kufara nekuti iye zvino vazhinji vavo havana kutobhadharwa zvemwaka wapfuura. Saka hatingatauri kuti iroro ibhizinesi, hakuna bhizinesi rakadaro.
Asi vamasuka vadzokazve vakati hurumende ichaita kuti varimi vese vasati vaona mari dzavo dzemwaka wapera vabhadharwe dzese panopera mwedzi uno.
Sekotiko ichiri kumuka haisati yanyatsokwanisa kubhadhara vanhu ipapo ipapo. Ezvino vanomusaridzwa ungangoita 8 million wavanopedzisa kupera kwemwedzi uno kusati mapera. Asi tichiinda mberi nokuda kwokuti kotiko yaakuita zvakawanda, vaakuitawo zvemafuta nezvimwe, vanenge vaakuwana mari yakawanda. Zvinotarisirwa kuti kuinda mberi varimi vedonje vanenge vakubhadharwa mari yepamusoro.
Mhemberero dzeWorld Cotton Day dzinopembererwa musi wa7 Gumiguru gore rega rega kunyange hadzo dzaitwa nhasi muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Kunyanga hazvo dzimwe nhengo dzebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dziri kuramba kuti vasengezo shavangu havari kuzviti ndivo vakafano bata chigaro chemunyori mukuru webato, haisi nhengo yebato ravo. Vashavangu havasi kudzora tsvimbo sezvo vari kuenderera mberi vachiburitsa mashoko avanoti ari kubva kubato iri. Asi veCCC vanoti zviri kuitwa pamwe nekutaurwa navashavangu ndezvemugodzi matsuro, vachiti vari kushandiswa nevasori vari kuda kuona bato ravo richiparara. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti makakatanwa aya ari kukonzerwa nekusabuda pachena kwebato iri richishambadza nhengo dzakabata zvigaro kana kuti mastructure aro. Ko izvi zvinosiya papi remangwana rebato iri? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata ivo vashavangu pamwe nenhengo yeCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Totanga nekunzwa kubva kuna vashavangu.
Kana vanhu vanditi handiri weCCC, saka kuti kuti CCC yacho haiexisti. Those who are denying me vari kufunga kuti maybe tingati chavamwe CIO chavamwe fazi chavamwe chichi. Hazindityi seizvozvo because vana Joshua Nkomo vakatiwa namugave iterrorist, vana Westman Nube because vave nedifferent view akataurirwa tiri paMDC kuti is the CIO, vana Kope kwakatiwa hidisident because angerly different is you. Saga as initially I'm not going to lose a sleep anybody from the region where Makerele land and I raise them fundamental issues and would be a data a card which is the CIO. Saga we are used to that.
Timboenda kuna vatsukora tinzwe panyaya yekuti vasha vangu vari kuti maakuti ndamvuri wenyu sebato.
Ndirikutongo kashamara kuti vasha vangu vakushandisa tribal card kuti vakanganise zvirikuitika munyika, vakanganise zvakanaka zvirikuitika mutriple C. Zvinototi nyadzisei kuti munhu ashandise nyaya na Dr. Mukabu Gongomo, munhu anoremekedzwa nenyika yese, ndozvaakuiswa pakadai apa. Parikuitwa mahumbwe, parikuitwa matakanana, kuti zvokwadi here munhu asina chinzvimbo iko zvino chinomupa masimba ekuti anyore tsamba yakadaro, ari kuawanepi masimba akadaro? Kune musangano wakadaro here wekuti munhu anongomuka nhasi oti ini ndaakunyora tsamba, ndini ndava Secretary General? Hakuna mahumbwe anopfuura ipapa.
Vacha vangu, hanzima wekushandisa nyaya yematunhu kupinza nyaya dzenyu dzamunenge muchida kuti dzinge dzichinzwika kunze uko. Pindurai tinzwi.
Ndine urombo because iwewe uri kuAmerica, uri kunyika imwe dzemarungu. Isusu tiri kunyika yetu, hatinambotiza nyika. Hauzivi zviri kuitika muno. Uri kunyora zvinhu zviri pasocial media. Hakuna tribal card ndinoshandisa. I'm raising fact. Ndiri kureva history. Kana uri student of history, you read zvandareva izvozvo. Saka tiri kuti aiwa hazvigoni because uri kuAmerica iwe, hauko muZimbabwe munomu. Bvunza vanhu iye tanisa chaiyo chaiyo kuti handizivi here inini.
Vadzokora, iro bato renyu rine mastructure here?
Ndozviri kutondikatyamadza, ndozvinofanira kushamisa mwana wese weZimbabwe kuti isu hatina zvese zvavari kutaura zvezvigaro izvo. Secretary General wani, acting Secretary General wani, hatina zvese izvozvo. Isu tine bato redu rine mushandiro waro wakatosiyana nezvavari kufunga, nezvavaiita vari kuPDP kana kuti vari kuMDCT. Iwo vacha vangu havatozivi kuti vakazobva kuPDP rini. Saka zvavari kutaura izvo ndataura kare kuti ndezvekugotsikwa tsuro.
Vacha vangu, mungangobuda here nedecision kana nepfungwa yekuti maakurikola vanhu musina kugara pasi nevamwe?
Ndira ndimbopedzera na mukoma wangu. Ngaanditaurire kuti what description iripo yokuti uyo ndimemba yeTPC.
Ndiva nani vamakagara navo kuti mubude nechisungo ichi, vacha vangu?
We have been to Bulawayo, we have been to North South, we have been to Malikalin, we have been touring like what happened, we have been touring the country. It's coming from a structure. It's coming from a citizen themselves. So we can't come here and speak as if you are speaking from heaven.
Thank you so much.
We are not going to allow you to do that.
Thank you. Vadzokora, tipete chirongwa. Pane matanho amuri kutora here sebato ekuratidza veruzhinji kuti vasabonga haisi nhengo yenyu yebato.
Handisina hangu kupedza nguva ndichipindura vasama vasa vangu. Vangavazive kuti eZimbabwean is eZimbabwean. Whether achigara muZimbabwe kana asingagare muZimbabwe is not more Zimbabwean than other Zimbabweans. Other Zimbabwe simply because he is in Zimbabwe.
I'm not.
You can't be treated as secondary citizens in Zimbabwe because you're not there.
That's okay.
Asina acting secretary general.
Kana muchiramba mumwe kuti uyu hamuzivi. Asi muimi muri nhengo yebato, munozivikana sei kuti muri nhengo yemimi?
Ndiri kuti handisi kutaura panyaya yeunhengo wepati. Ndiri kuti ini hakuna munhu anongomuka achizviti ndaacting secretary general. Akaiswa nani pausecretary general? Vakaiswa nani?
Manzwa kunhengo yetriple C mudunhu reNorth America. Vatawanda dzokora vari kuNorth Dakota muno muAmerica. Manzwa zvakare kubva kuna vasengezo Chabangu vari parunare muBulawayo neStudio 7. Musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM apo nhasi tiri kutarisa nyaya dziri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai tidzore musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosangana nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa pamugano wenyika mbiri idzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokuone kaine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiyemina Taboka Nqube.